ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu chivavu 2016 vashandive NRZ voratidzira muHarare nasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuuniversity ye Fort Eyre kuSouth Africa. Uko kuri kupembererwa makore ezana chikoro ichi chavambwa uye kunonzi kune vanhu vari kuratidzira. Kanzuru yeHarare yombovhara mvura mukupera kwesvondo kuti igadzire michina yekugaya mvura. Matare anoti kanzuru yechitungwiza imire kupwanya dzimba. Tichakupai nhau dzemitambo iriko mukupera kwesvondo. Tine hurukuro nemimbi baba Charles Charamba. Chirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuratidzira kwevashandi veNRZ nemamiriro akaita zvinhu kuvashandi munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisa hii WhatsApp pa namba zinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pa masaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona.